Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 29, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe mauto ari kubatsira kugoverwa kwechikafu kuManicaland. Otanga oita tanga wandida kumadzimai ari kuda kuchikafu kuchimanimani.
Zvinezvi hazvirenzi tinotoenda kutakambotambotedza gwizi rwakatora magwere tichinonga tichiona kuti tinewo mese tichisuka tina zvigayo nokuti hwakava huri ushoma takwasanda zvedu dzakatogwa nemvura.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekushaya chikafu kuManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinonzi mamwe madzimai ekuchimanimani ave kuita chipfambi nemasoja ari kuona nezvekufambiswa kwechikafu munzvimbo iyi nepamusana penzara inonzi yatekeshera munzvimbo iyi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari vekuno kuchimanimani vanoti nzara yapfunya chisero munharaunda mavo, izvo zvave kupa kuti vashaye chekubata zvichitevera mafasha muecyclone Idai ayo akaeredza chikafu chavo chose, mbatya, zvipfuwo pamwe nedzimba. Mumwe mugari wemuward 16 munzvimbo yeskyline, amai Nancy Nyamandwe, vanoti vanogara vakatarisana nemhuri yavo sezvo vasina kana chokudya. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi, amai Revai Jopa, vanoti kuburikidza nekushaya chokudya, madzimai mazhinji ave kutoita gumbo mbagumbo panze nemasoja ari kuona nezvekugoverwa kwechikafu kuitira kuti vagozopihwa chikafu pachinenge chogoverwa.
Isusu zviri kuitika zviri kutotirwadza ngekuti vana mai vakutopinda parisiki yakashata yekusiya vana baba vari vega kumba nevana vechiuya korara nemasoja kubudikidza ngenzara. Taane nguva tichifamba, kumba hakuna chekubika, saka unogumisira wautopinde pakao oma ngekutambudzika. Vamwe vakadzi vakutohura, hamusisina chimiro chakanaka mumadzimba. Varume vakutogunununa zvokuti misha yakawanda ichatoputsika kubudikidza ngechiitiko ichochi.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe mugari wemubhuku rekwamanzou muno muskyline Makare, uyo aramba kudomwa zita rake pamhepo. Mugari uyu ati zvakakosha kuti vagari vapiwirwe chikafu munzvimbo dzavanogara, achiti izvi zvinoita kuti madzimai asafambe mitinho yakareba yaanosangana nemasoja ovavhevhetedza kuita chipfambi.
Saka chichemo chedu tinokumbirawo kuti tisanyanye kuramba takaita muzvizhi wekundoungana kudai. Tikwanise kubatsirwa tiri pachikoro pamusha. Dai vatirangarirawo vakatibatsa. Izvi tine mazuva matatu ekuti kumba kwacho hakune kusina chikafu. Neufu kunenge kusina. Saka unotosha ndobuda ndichisiya kwakambodini. Hoya kunofambazve hakuna chatawana. Saka tinokumbirisa kuti dai Mwari atibatsira. Tione kurerutsirwawo. Ngotizozvi dambudziko after dambudziko.
Sabhuku wenzvimbo iyi vaCharles Manzou vanoti vave kutyira kuti dzimba zhinji dzichaparara kubudikidza nechifambi ichi chinonzi chave kuitwa nemamwe madzimai muno muchimanimani anonzi anenge achishuzhira mhuri dzavo dziri kuziya nenzara. VaManzou vanoti vave kutyira zvakare kupararira kwezvirwere zvepabonde pamwe nechirwere cheshura matongo kubudikidza nechifambi chinonzi chiri kuitwa ichi.
Chinotopararira ngokuti takatosiyana-siyana, hatitozivi kuti vanonga vachirarana vacho vakanaka here. Bhozi kundosangana imwomwo ototorwa, dondo rese razare makondomu zveshuwa mumusaidhi.
Zvichakadai, vamwe vashandi vesangano reNational AIDS Council vari muno muchimanimani avo vati havana mvumo yekutaura pamhepo vanoti vakauya nemurwi wemakondomu kuitira kuti vazopa vagari vemuno kuitira kuti vadyire zvihwitsi zvavo mumapepa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemasoja vaAlpheus Makotore kuti nzwe divi remasoja panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani, ndini Thomas chiri pasi.
Zvinhu zvinenge zvaramba zvakaita manyama amire nerongo kuchipinge nechimanimani mushure medutu mupengo cyclone Idai. Vanhu vari munzvimbo iyi vari kuenderera mberi vachitsvaga hama dzavo dzakatakurwa nemvura kana kufushirwa pasi, uye vamwe vanoti rubatsiro ruri kunonoka kusvika. Asi imbwa dzinofonidza pane mitumbi dzakabva kuSouth Africa dzinonzi dzakwanisa kuwana pari kufungidzirwa kuti pane mitumbi yevanhu gumi nevatanhatu. Chikoro cheNational University of Science and Technology chiri kubatsira kuti mitumbi iyi izikanwe kuti ndeyanaani. Panga poitawo mutauro kuti chikafu chainge choshandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika, nyaya yanzi nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch inofanirwa kuongororwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo avari munzvimbo iyi.
Chimanimani zvinhu zvoramba zvichiita kuri nani. Changa chitinetsa ndechekuti tisvike kuvanhu nemalorries nemhaka yekuti mabridge anga akadambugwa ese. Zvino kuriko kwatasvika kunyaya the river, nzira yokubva kuskyline ichiinda kungango yandiyo yanga yakakuvara zvikurusa. Asi hoiko zvino vanhu vedu vanovaka migwagwa vasvika panyaya the river, but tasvika panyaya the tikawana vanhu vava kutoshanda ipapo. Papasvika 9 trucks dzauya nechikafu, hadzikwanisi kuambuka asi dziripo dzimwe dzabva kungangu. Saka vanhu vanga vakazvironga vakaita bridge nomukati menzizi vachipana chikafu. We are talking about hundreds of people, men, women, navana vadiki vachitakura chikafu vachiindisa mhiri kuna matrucks.
Ko, vamwe honorable wanga vakumbochema chema kuti panenge paakuitwa zvematongerwo enyika pakupa chikafu apa, zviri kufamba sei?
Iyo ndiyo isingaitiki. Vanhu vakatakura upfu nezvimwe vanga vane mota dzakanyorwa kuti ZANU-PF vanga vanzi nevanhu vanobatsira kuti hamungangoindi kunoona vanhu musina chamakatakura. At that point tatisati tikakwanisa kuti kunosvika anything other than my four-wheel driver ane ma one ton. Saka taitakurisa wedha kana ukasvika uri meya weMDC, zvatakaita meya vokuHarare nameya vokuChitare vaida kuinda, takati takurai, vakatakura vakanosvitsa. Saka iva veZANU-PF vakatakuravo vakanosvitsa. Asi ngoti vamwe vanobva vati nemhaka yekuti dzakanyorwa kuti ZANU-PF, hatinei neZANU-PF, chataida ndechekuti chikafu chisvike kuvanhu vanga vava desperate.
Totarisawo tiri kunzwa kuti pane imbwa dzauya kubva kuSouth Africa dzinofunidza mitumbi yevanhu dzichitsvaga vanhu vakashayikwa. Huri kufamba sei urongwa ihwohwo?
Dzimwe dzakatosvika dzatova muno muchimanimani nhasi dzaswera dziri kumbangu. Saka tava kuziva kuti apa padzafembera ndopana vanhu vakafusikwa. Dzimwe dzasvika futi nhasi muno kuno kwaMutare, dzichibva kuHarare dzakasvika nezuro. Dzimwe dziri kusvika mangwana. Saka tinei tava nenza dzinosvika sere. Saka tobva taita mateams masere kuti dzinofembera kuti tiwane vanhu vedu pavakafusidzwa nokurumidza.
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachitaura vari parunhare kuchimanimani naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mumwe mugari wekuchipinge East paKopera, amai Hilda Sanganiso, avanoti vave kurarama nekunonga chikafu chakasarira mushure medutu mupengo nekuti havana chekubata.
Ndine vana 5 asi kutoritira vana kuri kutotambudza. Uchipinge tinoshandisa maoko pazvizhinji zvatinoita kurima. Kuita zvoti vapetoshandisa bhoko hakuna zvinhu zvekushandisa nekuda kwenzimbo iri takati tarire zvishoma.
Muri kukwanisa here kuwana rubatsiro kubva kuhurumende kubva zvakatanga dambudziko redutu mupengo iri kana kuti cyclone Idai?
Tatambira rubatsiro kaviri. Kwekutanga kwakauya mabhaketi but nehwandu hwedu hatakwanisa kuwana tose. Kechipiri kukauya hupfu nematende nesipo zvekare hatina kukwanisa kuzvipiwa tose pamwe chete nezvasingatikwani panzvimbo yedu ino.
Saka muri kurarama sei kana kusina chikafu kudaro?
Zvese hazvirenzi kuti tinotoenda kutakamboda mbotedza gwizi kwakatova magwere tichinonga tichiona kuti tinewo mese tichisuka tinawo chigayo nokuti hwakava huri ushoma takwasanda zvedu dzakatogwa nemvura.
Saka munotora nguva yakawanda zvakadii kuti muunganidze chibage ichi chekuti mungakwanise kugaisa?
Zvimwe zvacho tiramapaza tava kuzama kufukunyura saka zvinotora nguva refu kuti tikwanise kana kuzadza bhaketi remagwere tichindewo chigayo.
Ko vana vari kuenda kuchikoro here?
Vana vari kuenda savama havasi kukwanisa kumira nokuda kwokuti mifuya dzimwe dzichakatakura mvura inehuwandi vakrosa vaive kuchikoro.
Ko mvura muri kuiwana kupi?
Izvozvo zviri kutaura chokwadi. Hatina pane sosedu yemvura tichiwana mvura ineutsanana kudoenda chinotaimira mvura iri kunyuka pasiyo zvibhorani zvedu zviviri zvatinazvo zvakafa.
Asi mumhuri yenyu hapana hapo akarasika nemafashamo emvura?
Aiwa hatina kurasikirwa rimune umwe chete pamafashamo emvura. Asi ngoti matsaona ndo atakangosangana nawo asi hatina kuzosvika pakure kuda munhu akafa.
Pane vanhu vakakuvara?
Varipo vakakuvara nevamwe vakatogwawo nemvura. Very sorry, panharaunda yedu panapa tina vamwe vakatogwa nemvura.
Vaangani ava?
Vaverengwa vatatu izvozvi. Vamwe vasati vavazikamwa ndo vasati abatana pamwe chete timbosangana tichikurukura panyaya yemvura iyoyo.
Mumwe mugari wekuChipinge East paKopera, amai Hilda Sanganiso, vachitaura vari parunare kuChipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Mumiriri weChipinge East mudare reparamende vaMatthias Matthew Mulambo vebato reMDC vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti vanhu havasi kufara nekunonoka kuwana rubatsiro zvokuti vamwe vangavoronga kutoratidzira.
Kuchipinge isi zvino panyaya yemvura, mvura yakamira, asi dambudziko rataita nderekuti vanhu havana zvinhu, havana chikafu chekudya, havana zvinhu zvatakafungidzira kuti vachapuwa mafuta, havana matende, vanhu vari kurara panze. Nanhasi uno mavhillage medu vaipa vanhu vatatu, vanhu 40 vakawirwa nedzimba. Ndo dambudziko ratinaro. Nanhasi uno hakuna chati chauya kuno.
Chii chiri kupa kuti rubatsiro runonoke kusvika?
Izvo ndo mubvunzo waakutotinetsa manje kuti zvazombofamba sei. Tiri kungonzwa muredhiyo nomutv kuti zvinhu zvadhonetwa, asi pagiraundi kusvika nanhasi uno kutaura chokwadi hakuna kana chinhu chati chauya. Ndaa ndichifonerwa nevanhu vekwabangira, ndichifonerwa nevanhu vekwatamandai vechiti ko MP zvinhu zvetiri kunzwa zvimasiriro zviri kupi? Nanhasi uno hakuna chati chauya.
Ko ivo vana mudzviti vari kuti kudii?
Nhasi uno ndaa ndichivafonera kubvira makuseni ese asvika vanhu pamba pangu vechida kunyatsa kunzwisisa kuti chikafu chichauya rini, hapana anga achibata foni. Saka ndiri kufungidzira kuti mande ndokwatichaenda because mangwana esaturday havagone kunge vechishanda. Havana anza yavari kutipa ende vanhu vavakapa vakapa vashoma. Asi tiri kuzova kuti kuChipinge kunoku kune disaster yakaitika kana kuti vatizira kuchimari mari kwega here handiwo kuzvitichaziya kuti zvafamba sei. But kunoku tinoda need yefood, tinoda need yekuti vanhu vapuwe mbasha.
Mumiriri weChipinge East Mparamende vaMatthias Matthew Mulambo veMDC vachitaura vari parunare kuChipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvipanga mazano zveAmerica neChina zvinoti zvafambira mberi munhaurirano munyaya dzekutengeserana pamusangano waitirwa muNigeria nhasi. Muzinda weWhite House unoti kutaurirana uku kuchanderera mberi pamusangano uchaitirwa muWashington DC svondo rinouya. Vakuru vakuru vari munzvimbo dzakarohwa necyclone idai muMozambique vanoti uwandu hwevanhu vabatwa nekorera hwakwira kubva kuvanhu vashanu nemusi wechitatu kusvika pavanhu zana nemakumi matatu nevapfumbamwe nezuro. Hurumende yazivisa kuti zvikoro munzvimbo dzakarohwa necyclone idai zvichakasika kuvharwa uye zvichizokasikawo kuvhurwa. Asi munyori wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe varaymond Majongwe vanoti danho rekuti zvikoro mudunhu iri zvikasike kuvhurwa richakanganisika sezvo zvikoro zvakawanda zvakaparadzwa uye misha yevarairidzi yakaparadzwa. Vamajongwe vanotaura izvi mushure mekushanyira nzvimbo dzechimanimani nechinge yakaparadzwa nedutu mupengo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Zvandakaona kuchimanimani nekuchipinge zvinotyisa, zvinorovesa hana, kuti matombo akadzika mugomo akatora misha nemvura zvikatora misha yevanhu vakaenda. Magrosa pane pango pati papikoko, nokuti pane masoro ainzi akaoka kuma1940 akaenda nemvura. Vanhu vanga vari mukati vakaenda nemvura. Mota dzimwe dzazinaanhu vakapaka dzikaenda nemvura. Kureva izvo namba yevanhu vari kutaura vanhu vakaenda nemvura vanogona kuwanda kudarika vanhu vari kufungidzirwa. Ndine zvidzidzo zvakawanda zvandakaona nepamusana pekuti vana vandakataura navo vari kungochema, varairidzi vari kungochema.
Tichitarisawo kuzvikoro, zvikoro zvingani zvamakaona zvakaparadzwa uye zvakaparadzwa zvakadii?
Tikutarisa zvikoro hongu, asi ndikandasvika kuchikoro iko toda kutaura kuti varairidzi vakawanda vane dzimba dziri munharaunda kubva kuchipinge tikapinda mukopa tikauya kwamachongwe, nekuti vamwe varairidzi ava varairidzi vanodzidzisa muzvikoro hongu, asi malocals vanogara mudzimba dzavo, dzimba dzavanogara dzakaenda nemvura. Kureva kuti pane vanhu vasitorina zvavanazvo. Then tozoenda kumabuilding ezvikoro. Kune zvikoro zvakawanda zvandakaona kuti matenga akabva, mawalls aidonhera mukati madesk, nemabhuku anga ari muzvikoro akawanda acho akatota. Kureva kuti kana matextbook hakuna, mabhuku ekunyorera hakuna, madesk akapwanyika. Kureva kuti kuri kuda kutoti kutoitwa fact finding nekuti koitwa sei kuti tiite rehabilitate zvikoro izvozvo, nepamusana pekuti haiwa zvandakaona zvinokunda kwamakurira.
Saka zvikoro zvingani zvakaparadzwa necyclone idai?
Kana ndichitarisa zvandakapfuura ndichiona ndogona kutosvika pa1314, asi zivai kuti kumberi kwekopa ndakatadza kutonokusvika nekuti hwana hakuna mugwagwa. Tuvese vandaitobvunzana vaiti munogona kutadza kudzoka kwamuruka kuenda.
Tinozva kuti hurumende yazivisawo kuti zvikoro zvemudunhu iri zvichakasika kuvhurwa. Munoona zvichinge zvagadzirira here?
Vanoti zvikoro zvavhurwa, madeska acho haako, mabuilding iwo arida kudonha haana kugadzirwa, migwagwa yacho haina kugadzirwa, maticha haana kuwana solution. Saka vanenge vachivhura zvikoro vachienda kunodii, nekuti kwekufamba nako kwakwacho hakuna. Saka even tikati zvikoro zvakurumidza kuvhurwa, vanokurumidza kuvhurwa vachienda kupi? Saka zvokuti zvikoro zvakurumidza kuvhurwa haisi solution. Ngapaitwe serious national position yekuti voita sei nenzvimbo iyo, nekuti pari kuda kuitirwa serious relocation yevanhu. Nguva yekuti vachibviswa kune zvataona apa yakwana.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare mumarondera neStudio 7. Bepanhau reHerald rabvuma nhasi kuti raiita basa raro rakarerekera kuZANU-PF musarudzo dzakaitwa gore rapera, rikati richagadzirisa mashandiro aro sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Izvi zvabuda nhasi mudare rekumasvingo zvichitevera kuendeswa kweHerald neZimbabwe Broadcasting Corporation kumatare edzimhosva nesangano reVeritas. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Gweta reVeritas vadhakotat vaudza dare redzimhosva kuti ZBC neHerald dziri kutyora chikamu 61 chebumbiro remutemo yenyika, icho chinosungira masangano enhau ari pasi pehurumende kupambikana yakaenzana kumapato ose zvematongerwo enyika.
So basically the nature of the case is we are seeking to enforce section 61 subsection 4 of
kuti section 61 subsection 4 yebumbiro remutemo yenyika kuti ritevedzerwe nemasangano enhau aya. Iyo ino tinofanira kusava nedivi ravakarerekera, uye vanofanira kuva kupamikana yakanzana kuvanhu vose vane pfungwa dzakasiyana-siyana mukubudisa nhau dzavo. Iyi ikodzero yemunhu wese, iri mumutemo. Saka tiri kuti veHerald ava vanomboti havasi vehurumende, asi ivo vari vanofanira kutevedzera mutemo uyu. Zvese zvichabuda mudare hatingazvitaure, tamira kuti mutongi atipe mutongo.
Vakota tvaudza dare munguva yesarudzo gore rapera, ZANU-PF ndiyo yakawana nguva yakakurisa munhepfenyuro yeZBC uye mubepanhau reHerald zvichienzaniswa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Mumapepa ari mudare, ZBC iyo ndo yaita yekutanga inofanira kupindura zvairi kupomerwa neVectors uye Herald iri yechipiri. Vachipikisa mashoko avakota, gweta reZBC vaEvans Moyo varamba mhosva iyi vachiti nhepfenyuro yavo iri kuita basa rayo nemazvo uye inotepfenyura nawo zvakaenzana pasina kutsigira rimwe divi.
Position yedu se takamira ZBC ndeyekuti ZBC haina chakakanganisa. Hauye kudare kana zvichinge usina chakanganiswa. Saka pakuona kuti ndiko kuti hapana chaisa pamberi pedare zvinotaridza kuti pane chakakanganiswa neZBC. Saka kota yaita on feelings inoita on evidence. Saka position ndeyekuti hapana evidence yekuti tine zvatakakanganisa. Zvingaita kuti vangauya kudare zvitsvaga.
Saka munoimba here kuti dare chapamutongo unoenderana nezvamuri kutaura.
Tinotarisira sekudare.
Asi Herald haina kutumira magweta kuitira kuti imirirwe mudare mushure mekunge yabvuma mhosva yairi kupomerwa ikavimbisa kuti ichagadzira maburitsiro aichaita nyaya dzayo. VeVetus vakaendesawo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti Zeki Mudare pamwe nesangano reBroadcasting Authority of Zimbabwe asi yazovabvisa panyaya idzi mushure mekuona kuti vange vasinei nenyaya iyi. Mutongi wedare vaJoseph Mafusire vati vachapa mutongo wavo munguva pfupi inotevera uye vachazivisa magweta evanga ari mudare zuva ravachapa mutongo wavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Kandri Maramba.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei. PaFacebook page yedu yeVOA Shona nasi tangatiri kutarisa zviri kutarisana nevanhu vemudunhu reChimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mpengo reHurricane Idai.
Marita padara, nyangwe chipinge inochema. Yehova Marita padara. Kauya dutu rinevura ndokuparadza misha yedu.
Muri kutaura na Memory Mutangi.
Makadiko amai Memory Mutangi, ndimi vekubhikita?
Ya, ndimi vekubhikita Machifu Marozva.
Ehe, titsananguriwo kuti kwakamira sei ikoko kubhikita nekuti vazhinji vari kunyanya kutarisa kuChimanimani asi toziva kuti kumasvingo makasanganawo nedambudziko iri. Kwakamira sei?
Ah, kumasvingo vanhu vakasangana nedambudziko. Dambudziko riripo nderekuti mvura kunaya payakaita yakasiya yaputsa dzimba dzevanhu dzakawandisa. Ah, dzimba dzakaputswa dzakawandisa zvokuti muraini chaimo chaimo munogona kuwanikwa musha umwe nomumwe wakaputsika imba. Dzimba shoma dzisina kuputsika. Vamwe vachona vanotogara vakateta zvokukumbira pokugara. Havana pokutogara zvachose. Kutaura kudai havatorina. Saka zvakaoma. Vakasara vachinguva pamhene vakati wandei.
Imi zvakafambawo sei kwamuri?
Ini ndinotovawo neimba yakaputsikawo. Maputsikira yakateta tinotozotenda Mwari nokuti vanhu takabuda taona kuti imwe yakuda kutodhirika ndokupinda mune imwe rumu. Tichibva tatiza futi imomo ndokuzondopinda mukicheni chaimo. Tichingoti pinde mukicheni iyo ichisara yatodii chitosara ichidhirika imwe yachona iyoyo. Zvinhu zvizhinji zvakaita sechikafu chakanga chirimo hapana wakazokwanisa kuzotora kana chibagi kana chii zvakazongofuta kusvika tangozongoona kutoti hazvichabetseri chamera. Ndo masanganikira atakaitawo nazvo pedu iwawo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatanga mitambo yacho yemwaka uno nhasi masikati apo chakunda Harare City 2-0 mumutambo watambirwa muRufaro Stadium. Veruzhinji vari kutarisira rakanaka kuzvikwata zvavo mumakundano e2019 Castle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muteveri wemutambo wenhabvu vaAutos Mashonganyika vanoti Pure Platinum yakawana zvidzidzo zvakawanda izvo ichashandisa makwikwi egore rino.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakare.
FC Platinum yakarasikirwa naSoccer Star of the Year Rodwell Nyengetere uyo akaenda kuSouth Africa asi kugona kunenge kudada ichine vatambi vayo vese vakavabatsira kutora mukombe weligi uyu mwaka wapera pamusoro panhamo namurwira. Vatambi ava vagara zvekare kwemakore akati wandei vaine murairidzi mumwe chete Norman Mapeza uyo ave kunyatsonzwisisa matambiro avo. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vatinashe museti vanoti vachitarisa zvangachiitika panguva yezororo vari kuona zvakaitika mwaka wapera zvichidzokororwa zvekare gore rino. Vamuseti vanoti semaonero avo FC Platinum nengezi Platinum Stars iyo ine murairidzi mutsva Ero Agbai ndidzo dzine mukana wekuita mashiripiti mwaka uno.
FC Platinum se team ine mukombe izvozvi, we will never rule it out. Uyezve ngezi Platinum nemari na coach munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Vamuseti vanoti zvimwe zvikwata zvakatanga vatambi vatsva vakawanda zvakaita seCapes United, T1 neManika Diamonds zvinokwanisa kutatarika.
Kujela ndokuchanetsa Manika Diamonds ayo inokwanisa kudi kuva yakashandisa mari yakawanda asi vachatora nguva kuti vasvike pane zvimwe zvikwata zvakara zvakabatana.
Asi mongorori wemutambo wenhabvu vaparai kambamura vanoti ivo chimwe chezvikwata chinoteverwa nechaunga Capes United, Dynamos neHighlanders ndicho chichatora mukombe uyu. Asi vakambamura vanoti vanoona kunge Highlanders iri iyo ichaita zvidavado.
Vatambi vanavo endi haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora iyo muko.
Highlanders neCapes United dzaive pamusika dzitenga vatambi vatsva vane mukurumbira, asi Dynamos yakaunganidza vatambi vatsva vechidiki nevashoma vanozivikanwa vakaita saEdward Sadomba uyo aimbotamba kuSudan nekuLibya. Sadomba ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata chake Huchi nemukaka.
Tinotarisira gemu rese rese rachasangana nao, tinotarisira kushanda nesimba tipfuure zvatakaita gore rapfuura.
Mitambo yekutanga yemwaka uno iyo iriko svondo rino yakamira seizvi: Mugovera Black Rhinos vs Highlanders, Chicken Inn vs ZPC Kariba, Mushowani Stars vs Dynamos, Chapungu vs Blower Chiefs, Sondo Capes United vs Manika Diamonds, Triangle vs Ngezi Platinum Stars, Wange vs Yada, Herentals vs Tel 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakakonzerwa necyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo Tigere Bo tichirangarira muimbi Tedious Matsito wechikwata chengwenya Brothers akashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mamwe mauto ari kubatsira kugoerwa kwechikafu kuManicaland oita tanga wandida kumadzimai ari kuda chikafu kuchimani mani. Vanhu vakawanda vochema chema nekushaya chikafu mudunhu reManicaland. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 lamuhla ngolwesihlanu mhla ka 29 kuMbimbi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iqula la kwele South Africa elincediswa yizinja ukuthi ngabacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa inqwabanqwaba yezindlu lempahla ezadilikayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha. Abenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association basole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa omakhalekhukhwini ikakhulu ukungena ebulenjini be-intanethi. Ibandla le-MTC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancintise ekhethweni lokudinga ukhansila we-Country Park koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Iqula elivela kwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abantu abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilikayo engangu eChimanimani lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha kulindawo. Lokhu kulandela izulu lesiphepho Cyclone Idai eladala umonakalo omkhulu ezigabeni zeManicaland leMaswingo labulala abantu abafike phosa amakhulu amabili njalo abedlula amakhulu amathathu akwazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Justin Corbett okhokhela leli qula elisungule umsebenzi izolo ubikwa isithi lanxa amadwala lokunye kusenqabela ukuthi basebenze ngesiqubo abasifunayo balethemba lokuthi bazathola ezinye njalo indawo ezilezidumbu. Umeli weChimanimani East edalele parliament umnumzana Joshua Sakho ubikwa isithi sokufanele uhulumende alethe imichina yokugebha lezi ndawo eziqanjiweyo ukuthi kucace ukuthi ngempela kungabe kulezidumbu. Kusenjalo sixoxele uNkosazana Dube weChitsumba nje eChipinge osichazisela ngendlela ahlezi ngayo ngemva kokuhlaselwa yileli zulu.
Thina lapha singathi nje lapha elathini ukuna izulu leli izindlu zesiba manzi kuphela kodwa ukuthi zadilika azikadilikanga. Kona ziphela amanzi kathesi ona izulu leli elathinayo leli. Zayenza ngani izulu seliyebali ningi phakathi kwenzi. Kodwa ukuthi zadilisa azidilikanga. Lapho thwe elokuzeni ngale yikho kwayenzakala umbonakalo omningi omkhulu. Leyi ndawo kuthwe eGerera ngazo omunye ubaba esithi izindlu siwa zahamba njengoba izulu lakhona labalileyo umoya omkhulu futhi indlu zadilisa sibili eziningi kodwa abanye balimala kodwa akula muntu ofileyo.
Imigwaqo-ke la mabriji njalo abantwana bayahamba yini esikolo?
Abantwana bayahamba ukuhamba bayahamba kodwa thina sesikhala ukuthi lingabalokho lisina ilata akusoze kume kuhle kodwa uNkulunkulu wasizwela lazwelama kodwa kathesi izindlu khona ziqalisa ukoma njengeyana iplaswanga phandle. So yagebeka esimeni okokuthi lami ngiwaridi ukuthi so singabuye futhi elinye izulu kumbe kwakabuye isiphepho eyami layo ukuthi ngiyikhangele ukuthi iqinile ayiqinanga njengoba iplaswe phakathi phandle ayiplaswanga abayisemende yabalithwane so ngiyabe ngiyidawuthi lami ukuthi ungene lami ngizadilekelwa lapha yona indlu yakho leyiyi-one
emasimini kunjani njalo ukudlali lakho yini
uyasilako siyafa indlala siwasila sikulutho umamanga indlala ikhona ikhona and njengoba lapha izini basala lokungamasimu amanye amasimu sibilasi selawo ukuthi kuyabe kusiphele okwakukhulunywa ukuthi kuzwakale ukuthi amasimu athathwa akusithathanga kuhle uyakhwe akukhulunywa ngiyalitsheli ukuthi yikho ukuyabe kukhulunywa kodwa sichele kanzima
lo Nkosazana Dube sixoxelaye esetshisumba nje eChipinge. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi elizweni eNational Consumer Rights Association namhla isole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa umakhalekhukhwini kakhulu ukungena ebulenjini be-internet. Amankampani la agoqela i-Econet leNet1 azise ngokukhwela kwembadalo yawo kuleviki. Kodwa isikhulumeli se-National Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube uthi iqonge kakhulu limbadalo njalo amankampani la kumele ayihlise.
Ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini esithi internet kuyinto embi kakhulu ngokuba kube kuvele kuphezulu sikhuluma kunje iZimbabwe iyevele ihamba phambili emazweni aseAfrika ngokudula emuntwini osebenzisa i-internet kumbe ofonayo kodwa ke ukhumbula ukuthi ke ubunzima bakhona soze buphelele abantu nababili abathathu ngokuba impilo yanamhlanje vele sekuphilwa khona ebulenjini sekuphilwa khona efonini sekuphilwa ngalokho ukuthiwa phecelezi telecommunication kulapho sekusenziwa khona i-business kulapho sufunda khona nqa ngumntana esikolo kulapho sukhulumisana khona nezihlobo nabangani ususenza yonke into ku-internet uyenze kumbe ngefoni ukhulumisana labantu owazana lapho kumbe ngothengiselana nabo izinto ezithile ngakho ke ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini i-internet kusho ukuthi ama-business amancane azagalula ngaphansi kobunzima bona lobo ngokuba abevele zuza imali encane kakhulu asebenza ikakhulu esebenzisa ubulembu esebenzisa amafoni ukuzuza amacustomer ukuzuza abathengayo kanti ke abantwana besikolo bazathwala nzima kabanzi labazali ngokuba imfundo yanamhlanje sisenziwa ngedata sisenziwa kuinternet sisenziwa ngefoni yonke into yenziwa khona lapha ngakho ke osekhweza imbadalo yamafoni akhweze imbadalo yobulembu uthi ukuthi segongoda abantu sebaqedisa khona lapha ngoba lapho kuphilwa khona ngempilo yanamhlanje
akhona yini amanyathelo elizawathatha
manenga amanyathelo sizathatha ukuvimbela ukukhwela kwentengo yobulembu lamafoni okubalelwa khona ukuqoqa izakhamizi kusuka ekhoneni leZimbabwe leliyana uze ufike kulele emakhaya lasedolobheni abantwana besikolo labantu abasebenzayo abahleziyo abangasebenziyo labamabhizinisi wonke umuntu kunye labangaphandle kwelizwe ukuthi silwe lalokhu kukhwela kwembadalo yamafoni foni leze bulenjini internet
lo mnumzana efidlela ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eNational Consumer Rights Association ibandla leMDC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancindise ukukhetho lokudinga ukansela weCountry Park wobulawayo Oluza qhutshwa kusasa ngomgqibelo lolukhetho obathabile masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zeCountry Park sezilungele ukhetho lwakusasa lokudinga ukansela wabo. Kulabantu abalichumi lasitshiyagalombili abakhankasela ukuncintisa kulolukhetho. Lolu khetho lwenziwa ngemva kokuthiwa kwalesi sihlalo singela muntu ngemva kokubhubha kwaye ungikansila umnumzana Hapson Nyasha Ncube ngomnyaka odluleyo. Indawo zokuvotela sezilungiswe inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Umgcini sihlalo weMDC unkosikazi Thabita Khumalo nguye oveze ukuba inkokheli yeMDC ihlale phansi yavumelana ukuthi u-Alderman Colette Ndlovu nguye ozalimela ekhethweni lwakusasa.
U-advocate Nelson Jamisa besilapha namhlanje eCowdery Park sihamba lobaba u-Honorable Amos Chibaya onguye ongu-national organizer webandla ukuthi size kwazisa uZulu waseCowdery Park ukuthi candidate yethu thina njengebandla ngubaba u-Alderman Colette.
UNdlovu wamukelele linyathelo ngenjabulo ethi sevele senqobile ukhetho lwakusasa ngoba izakhamuzi sezimamukele.
Kodwa ke hayi sengibhodile eCowdery Park, ngikhuluma labahlali beCowdery Park bakhanya bengi-accepta, bayatsho nje ukuthi hayi buyela uzoqedisa umsebenzi wawushiyela endleleni. So bengikhakelela ukuthi njengoba ukhetho lukhona kusasa, hhayi ovele senqobile kudala yimi. I-ZANU-PF la iyazama, siyabona sebezama ukuthenga amavoti bebanika abantu impuphu, kodwa-ke ngibona izolo ntambama ngabo-7 kule gonyethe belibuyile linika abantu impuphu. Sithe thina abantu kabathathe impuphu, kodwa-ke nxa umuntu ezokunika i-5 kg after 38 years uza kunika futhi enye 5 kg ngemva kwe-38 years. Ngawina mna ama-primary, so lwana waluza, ubefanele ukuthi ayi-withdraw. So kulabanye esibone ngani bayamuyenga kumbe ngabe sesebenza leZANU-PF, ngoba nxa sesala umthetho wephathi onguye wafila yedi after sikwazi ukuthi sesitho. But-ke okusalayo ukuthi yena vele sowaxotshwa ephathini, kasekho ephathini, kasambali njengelunga lephathi.
Umnumzana Albert Ndebele, umhlali weCowdery Park, uthi njengezakhamuzi bakhangelele ukuthi ozabe engenile ekubeni ngukansila kumele agcwalise izithembiso azenze ekhankasa.
Sicela ukuthi ozangena, whoever uyabe esevotele wangena, sizacela ukuthi bengasebenzisi kakhulu abantu abahlala emastendini. Kuda masithi abantu abahlala emastendini kukhona indawo engakabi lemgwaqo, engakabi lamanzi, akula mabriji, akula ndlela ezihambe kakuhle. So bonke abafuna ukungena bangena ngakhona kokuthi sizabayenzela into zonke abazifunayo. So bengasebenzisi abantu labana bangale so that bakwanise ukungena ehofisini. Kavame ngamazwi awabe bakhulumile after elections, uyabe engenile egcwalisa into zakhe abe zikhulumile before elections.
Omunye wabasakhulayo unkosikazi Linda Nyathi uthi bakhangelele ukuncediswa ngemisebenzi lendawo zokuzilibazisa.
Isikhathi ama-youth amaningi anathi utshwala kathesi abaye babhema imbanje. Sombone ngani bengasincedisa ngemisebenzi lendawo zenezinje zokuthi sibe sithole indawo zokuthi sibe sizilibazisa, sidlala noma amabhora, ama-games nje atshiyeneyo amaningi.
Izakhamuzi zeCowdery Park zithi noma kungaze kube ngubani ozanqoba, bafisa ukuthi izikhalazo zabo zigcwaliswe, izithembiso abazikhulumayo kathesi bazigcwalise. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ye-Operation Florian yakweleBhilitani lamhlanje inikeze ikhansili yedolobho lakobulawayo isipho sezimota ezimbili ezokucitsha umlilo, leyodwa yokuthwala izigulane lempahla ezithile ezokusebenzisa. Abazayabelana lamanye amakhansili aselizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ikhonale kobulawayo.
Ungabizwa ozwayo lamhlanje edolobheni lakobulawayo eFamona Fire and Ambulance Station, lapho inhlanganiso ye-Operation Florian iphe izipho kanye lezithupha kubaqeqeshi bokucima umlilo ngemva kokuthola imfundiso ephezulu ngezokuvikela idolobho engozini. U-acting town clerk usikhanyele Joe uchaza usizo abaluthole ngaphansi kwenhlanganiso yeBhilitani i-Operation Florian Fire and Rescue Services Humanitarian Charity.
Sibe sile uhlelo lokuphethwa kwe-first aid training yethu sile Operation Florian. Maybe abalaleli babekwazi ukuthi this is kuhlala kusenzakala iminyaka yonke in the last since 2011. Lo nyaka izinto zethu eziningi kazenelisanga ukufika zilokho zimelela ukuthi sizuze foreign currency sizisuse England. Kodwa ke u-Operation Florian ebuyenelisile ukubuya le moto eyodwa i-container ebigcwele izinto eziningi ebesizidinga. Ezifana le equipment yoku-attend ama-accident, yoku-attend imililo, ama-helmet, lokunye okunjalo. Ikakhulu njalo okunye okuqathe kuleyo lonyaka, bekungama-spare parts ezimota lezi abahlala bezileta.
Wengeze ethi lamanye ama-council azathola izipho kulokhu abakuphathelwe i-Operation Florian, loba nje bengasabizanga amanye ama-council ezweni ukuthi labo bazofunda ngoba bekungela thuba le mali eyenelayo.
Namhla ke esibe labo abazathola labo kulutshwane okuphuma kwenalo imoto ebuyileyo ngama-council eKwekwe, Gweru, Zwishabani, Maswingo, Gwanda, Plumtree, Victoria Falls, Wange. So bazathola labo kokunye lo nyaka sisababizanga ku-training ngoba bese sibone ngathi siza kwehluleka ukuletha abantu bemzini.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye uhlelo lwe-Operation Florian ethi basadinga imali yokuletha ezinye impahla ezisele eBhilitani efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola eMelika.
Hlelo lwe Operation Florian siyabonga kakhulu kodwa impahla adumele siyiqhwijelwe namhlanje ngayekafikela izweni lokhu ise-UK khona le siswela imali yangaphandle kwelizwe singathi foreign currency yokuthi silethe lapho impahla leyo kodwa sinethemba lokuthi kusaphela umnyaka siyabe sesikwanisile ukuthi leyo mali yamadola eMelika afunakalayo ukuthi silethe eZimbabwe impahla leyo siyisenele siyilethe.
Umqondisi wohlelo lwe-Operation Florian umnumzana Shepherd Ndlovu uchaza izipho abaziphe ikhansili.
Lo nyaka sifike sa-train abantu befabrikethi kuzothi bebekwazi ukuthi becitshe umlilo. Sibaphathele izimoto zokucitsha umlilo ezimbili le ambulance eyi-1.
Umanjinela obona ukucishwa komlilo acting chief fire officer ebulawayo city council fire and ambulance service umnumzana Edward Mpofu uthi uhlelo lolu selubathuthukise kakhulu ngoba ngesikhathi bengakafiki babengasela michina yokucisha umlilo lezimota sezifile.
Operation Florian isincede kakhulu kakhulu ngesizathu sokuthi ngesikhathi bengakafiki lapha singakabi lobudlelwano labo kwase kungasela equipment lezimota zasezindala sezifile eziningi zakhona njalo basidingela lama uniform protective clothing kwenza ukuthi lathi si provide i service kobulawayo i service engcono.
Ubudlelwano be Operation Florian uqale ngo-2011 njalo lonyaka i-council yedolobho lakobulawayo ihlawule phose ikhulu lenkulungwane yamadola eMelika ekutholeni impahla yokuzofundisa abacisha umlilo lokubafundisa. Abafundi abayisithupha nababalisi babo abasuka e-University of Central Lancashire eBhilitani labo bebekhona kulolu hlelo oluthethe iviki njalo bancedisile ngemali ukuze uhlelo lwalonyaka luphumelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela imizamo eyenziwayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesiphepho we-cyclone Idai eManicaland. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318, ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Olwela amalungelo oluntu engowesifazana uSusana Kaputova oleminyaka engamachumi amane lanhlanu ukhangelelwe ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli kwele Slovakia olwenziwa kusasa. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sibika ukuthi inkulumo zalo lele China eziphathelane lokuthengiselana ziqhubeka kuhle. Inhlanganiso ezimela uZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo zithi kuqakathekile ukuthi kube lokusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende ngenhloso yokuthuthukisa impilo yabantu bonke elizweni kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela ukwethuseka okuhlala kusenziwa nguhulumende ukuthi angathathela imvumo yokusebenza inhlanganiso ezizimeleyo ngoba enakanela ukuthi zijonge ukumgenqula embusweni. Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Africa Book Development Organization, umnumzana Albert Mazula othi ubudlelwano obunje phakathi kwamacelo omabili buyadanisa.
Ungakhangela i-development eningi eseZimbabwe yenziwa ngama-NGO. Ngoba ama NGOs silama group ehlukeneyo, silama humanitarian NGOs abenza ama projects amahle kumangalisayo, bakhe isikolo, bagebha amadamu, bayancedisa even ku agriculture eyiyo eyenziwa nguhulumende besupporta inhlelo eziningi kakhulu ezithuthukisa ilizwe ikakhulu emaphandleni lalapha edolobheni.
Umnumzana Mazula uqhubeke ethi sokudingakala ukuthi umumo wokungethembani phakathi kukahulumende lalezi nhlanganiso ulungisiswe.
Abaku human rights laku democracy labo ke balwela ukuthi uhulumende enze izinto ezihambelana le constitution ezenza ukuthi umphakathi asuthiseke ngokwenza kukahulumende. Okuyabe kufuneka ukuthi uhulumende akakhulume axoxisane lalawo ma-NGO abona aku-humanitarian labalwela i-democracy babone ukuthi bangabambana njani.
Umnumzana Pembera Izambezi wenhlanganiso ezimeleyo e-Family AIDS Caring Trust uthi noma behlangana lalolu dubo lomumonje injongo yabo ikuphathisa uZulu.
Lokhana sihlangana lakho emsebenzini yethu, imisebenzi eminingi esiyenzayo, kodwa esikuboneyo thina ukuthi lezi izinto zempangaze kaningi kakhona. Manxa sikhuluma ngombangazwe sibona engathi abantu babona abanye bethu engani ngabantu abafuna ezempangazwe. Yebo, kulabanye maybe abathanda ezempangazwe, kodwa iningi lethu njengama-NGO sikhuluma ngento eziphathisa uZulu. Kathi esivele sikhuluma nje antshakwazi kule cyclone nalaye idayi, ama-NGO amaningi aphume phandle adinga imali. Akhona vele khona leshimane mani la khona leshipinki enceda esebenza phambi lohulumente.
Ingcitshi esikhulume lazo zithi uhulumende uyakubona ukuqatheka kwenhlanganiso ezinje, kodwa usuka ethuswe ngezinye eziyabe zilwela amalungelo kwaZulu ngoba zicina zisenza ngani zisebenzelana lamabandla aphikisayo, kodwa zona zimela nje iqiniso lokuvikela abantu. Kusikhatshana esanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano lenhlanganiso ezizimeleyo behlaziya ngodaba olufanayo. Kulandela umonakalo wezulu lesiphepho se-cyclone Idai, inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezisukumele phezulu ziphatheka ngendlela ezehlukileyo ukubuthanisa uncedo lokuphathisana lozulu kulezo ndawo okugoqela amabandla okholo, abezempilakahle, inhlanganiso ezokwelapha lezakhela abantu izindlu. Uhulumende uhlale esola inhlanganiso ezizimeleyo ezikhuza ukuba zingangeneli kwezombusazwe njalo zingasetshenziswa ngabezombusazwe langamanye amazwe ukuba ziphazamise umumo eZimbabwe. Ethi angaqhubeka kanje angabathathela lezithupha zokusebenza ephinde ewavale kulandela udlakela oluqhamuke ekuqaleni kwalonyaka phezu kokuqonga kwentongo yamafutha ezimota. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Who was a Friday? Namuhla sihamba lo bheke inkosi Ngwenya. Uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami. Umntu ngameli inkomo uyalandisa.
Inkosi Ngwenya insizwa edabuka enkabazwe ehlabela ikwele South Africa. Leli lidlala telakhe elakuqala njalo lilengoma ezilichumi. Nangu elonda imvelaphi yakhe ngokuzalwa kanye lasemculweni.
Ngizalwa eLwagwelu eMangwandi. Kwezomculo njengawonke umntwana ngiqalele ekhaya esikolweni. Nace sontweni
sizobonana la bala de vasia kulomhlaba ngenxa yezipho intando kaNkulunkulu ithi
kaka womculo wakho lo ungwenya singathi ngumhlobo bani
kule ngoma lezi bengizama ukreate something like a beat yami ngibe yimi ngedwa nje bengifuna ukwengena kakhulu kuSindebele so ngiye ngafuthi ngamixanyana kona afropopunyana ne track ye one nje gospel so kahle kahle yi mix kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kuleyo beat le ngizama ukuyicreate enjanyana
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ukuthanda umuntu isithembiso kanye lale ethi
ngenzinqama mntane akala ngenzini insuku zonke
tholakala ngapi idlalade lakho ngwenya
ngisasejoveko kwamanje ngalithola kusazini sibanda inumber zakhe ngezithi +27 78 143 1409 or ulithole la kimi kubheki inumber zami zithi 078 941 0999
Hayi isikhathi sisavumi jahale zansi ungabatshiyela wapha amazwi abalaleli
kubalaleli bakithi siyacela please sisapoteni abaculi bakithi sixhasaneni sithandazeni futhi uNkulunkulu uyasithanda sonke
uphuma ke enkundleni ubheka inkosi ngwenya ngale ethi insumansumane
lendaba na Liya mesaba yini na lo muntu Uya sabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Insumansumane lendaba Insumansumane lendaba na Liya mesaba yini na lo muntu Uya sabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Ngabesabe sithi
wena Bathethe kazi labantu wena
Ngithi ngabesabe sithi
wena Bahlukumeza abantu wena
Abeza besithi
wena Ungumbulali wena
Akulunganga akwenzayo
Lo mculo kaBheki Inkosi Ngwenya isithi insumansuma nendaba kudlala delakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami Sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa ke sikhangele ebezikhokhela iqula la kwele South Africa elincediswa izinja ukuthi ngabacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilekayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilichumi lasithupha. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.